No, is outside
but,
procedure.
But the issue, Mr. Chairman, which you must deal
with. I want to respect you.
You cannot deny my client
the
right to let the representative proceed with his proceedings. In their absence,
Committee yange ichifanira kutanga kunzwa umbo nhasi kubva kuna muzvina bhizimisi va James Gross Goddard avo vari kupomera nhengo dzeparamende idzi mhosva yeuori uye sachigaro wekomiti iyi Ishe Fortune Charumbira vati komiti yavo yaona zvisingakodzeri kuti vasikala vamirire nhengo dzeparamende vachiti senhengo yeparamende vasikala vachazozeya zvinenge zvabuda muongororo iyi asi vasikala vati vakazvipira kusazovepo chazewa zvichabuda muongororo iyi uye vati vasivanda navandevele vakavadoma kuti vavamirire panyaya iyi vati mutemo unobvumidza munhu mumwe nemumwe kumiririrwa negweta raanoda uye kuvarambidza kumirira vaviri ava kutyora kodzero dzavo asi vacharumbira vati nhengo dzekomiti yavo dzaona zvakakodzera kuti vaviri ava vatsvage mamwe magweta izvi hazvina kufadza vasikala avo vati vave kukwidza nyaya iyi kumatare kuti ambomisa ngororo iyi pamwe nekupa mutongo wekuti danho ratorwa nekomiti iyi riri pamutemo here kana kuti kwete.
Already I've liaised with my clients. They've told me that we must make an urgent chamber application in the High Court for stay of proceedings until the High Court has made a determination whether there is a conflict of interest for me to represent these clients or not.
Komiti iyi ine nhengo nomwe mbiri kubva kubato reMDC ina kubva kuZANU PF naIshe Charumbira vasikala vanoti vanoona sekuti komiti yatora danho rayo ichiita zvematongerwo enyika.
Vanhu ava chavari kuita ndechokuti vari kuda kudzvanyira maMP maviri okubato reMDC vanga vashara gweta ravo romumwe wavo kuMDC kuti auye azomirira zvido zvavo panyaya iyi. So chavava kuita panapa ndechokuti chikwata cheZANU PF chishanu changa chiri pakona paya ndio chatsvarwa vagonese nyango kuri kuti vazama kurwa vari vega kuti vakurirwa nokuti chikomiti chinototaridza kuti chine predetermined outcome already on this case.
Magweta enhengo ina dzeparamende idzi anotiwo haana kufara kuti komiti yeparamende iyi haina kuvapa magwaro ese anoita kuti vakwanise kumirira nhengo idzi. Gweta ravamuliswa Advocate Tawanda Zhuwarara vaudza Studio 7 kuti havana kunatsoudzwa kuti chii chaizvo chiri kudiwa nekomiti iyi.
Zvatakunzwa zvichiitika takuita senge vakutopinzwa pachipianiso kuti tivatiudze kuti mhosva muri kubvuma here mhosva kana kuti saka ndozvatiri kuda kubvunza kuti to plead guilty or not guilty. Hatisi kunzwisisa kuti muda kuti tiresponde sei kana iri inquiry toziva kuti kana vanhu vazvari kuda kutaura zvii zvari kuda kutaura saka ndozvatiri kuda ku
vatiwo pavanhu vasere vachapa humbo wekukomiti iyi vakangopiwa gwaro rava Goddard chete avo vari kupomera nhengo dzeparamende idzi nyaya yeuori vacharumbira vaudza magweta aya kuti achapiwa magwaro ese ari kuda nhasi uye komiti yavo yave kuzotanga kunzwa humbowo mangwana. Kunze kwava Goddard vamwe vanotarisirwa kupa humbo wokukomiti ndiva David Stein muzvina bhizimisi vashepherd Tundia gavhuna wereserve bank Dr John Mangudya pamwe nenhengo dzeparamende dzacho dziri kupomerwa mhosva. Mune imwewo nyaya makambani emafoni nhasi audza komiti yeparamende yeinformation communication technology kuti akakwidza mitengo yavo zvichitevera gwaro rekufambiswa kwemari kana kuti monetary policy iyo yakasiyanisa uremu hweRTGS hwemaRTGS dollars nemadhora ekuAmerica. Makambani aya ese anosanganisira Econet, Tel 1 nemamwe ati zvinhu zvizhinji zvaanoshandisa zvinoda mari yekunze uye kunyange akakwidza mitengo ne150% mari iyi inotove shoma kana pachitariswa musiyano weuremu hwemari yemuno neyekuAmerica. Mukuru weTel 1 amai Chipo Mutasa vati vaitoda kukwidza mutengo nezvikamu mazana maviri nemakumi mashanu kubva muzana kana kuti 250% uye kukwidza kwavakaita mutengo pakabvumwa nehurumende zvichiburikidza nekambani yePostal and Telecommunications Regulatory Authority. Vatiwo mutengo wemafuta emotikari nekusabhadhara kwehurumende kushandisa foni nezvimwe zvinopiwa nekambani iyi kuri kuiomeserawo. Hurumende ine chikwereti che$101 million kuTel 1. Mukuru weEconet vaDouglas Mboweni vati zvinhu zvakaoma asi havakwanisi kurega kuita bhizimisi sezvo vari kambani yemuno. Vati hapana kambani yekunze ingave kuzoita bhizimisi muZimbabwe pari zvino nekuda kwekuoma kwakaita zvinhu. Dr Mangudya vati hazvina kunaka kuti mabhizimisi akwidze mutengo achitarisa uremu hwemari yekunze sezvo zvisiri zvinhu zvese zvinoshandiswa nevemabhizimisi ava zvinoda mari yekunze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.